zvidzwe zvinobudisa pachena kuti utongi hwavamunangagwa hauna kusiyana neutongi hwavamugabe hwokumbunyikidza vanhu hwokudzvairira vanhu uyezve utongi hwavamunangagwa hauna kusiyana neutongi hwanga huchiitwa murudhizha dzakasadzisa kuti vanhu vazoenda kuhondo kunana mozambique nekunana zambia dziyanga nyaya yekuti kodzero dzevanhu dzanga dzisingabvumirwi nana smith kuungana vanhu vanga vasingabvumirwi kutaura vanhu vanga vasingabvumirwi vanhu vaitoponwa vanhu vaiswa mumajeri saka zvese zviya zvanga zvitaurwa navamunangagwa kuti ini dispensation open for business there is open for violence and this is a new deception saka vamugabe ndinofunga kwavari nomukadzi wavo grace mugabe vari kufa nekutenga kuti mazimbabwe chiko chamakaita muna november 2017
saka zvinosiya papi hurumende yavamunangagwa
zvinoratidza kuti vamunangagwa maelections e2018 havana kwahwini saka vari kutya kuti vanhu vakaramba vachiungana havazi kuti zvinhu izvi zvinozoperera nokupi nokuti pachavo muhurumende yavo vanoziva kuti zvakaitika muna 2018 hazivi izvozvo zvine zvivanhu saka noruzivo rwavo urworwo ndo runoita kuti vaone sekuti vanhu vakaungana pamwe vanopedzira vaita zvakaitika muna november 2020 maitiro omunhu asina kuhwina maelection omunhu asingazivi kuti vanhu vanofungei plus chimwe ndechekuti vamunangagwa vatererwa kuti vogadzirisa zvinhu sei nokuti kusungwa kuri kuita vanhu hakusi kwokugadzirisa maproblemu evanhu
tiri kuonawo masangano nenyika dzekunze vari kushoropodza zviri kuitika munyika uye vari kukurudzirawo kuti hurumende itore matanho tingaona here hurumende yavamunangagwa ichipa nzeve kurudziro idzi
aiwa ZANU-PF haiteereri zvese nokuti ZANU-PF mukatari azikita zvekuti vanhu vanosungwa vanhu vanorohwa vanhu vanotoswa for ZANU-PF izvi hazvino dzikidiki saka vanhu vezanupf vanototi hapana chinoitika kwavari saka imwe problemu hombe yatinayo ndeimpunity yokuti the justice system yemuzimbabwe iri broken ende kune vanhu vari above the law ende ivo vamunangagwa vanozviziva kuti hapana kana chinombetika vanotozomuruka kana imwe nyika ikambobata kana umwe mukuru wevanhu ava akamboapiya kwakafana nekunana international criminal court kunana hek achitonga ndokuti vavhundise